Rai nhasi izuva ratarisawo tichiza makona kuti nyika yedu yeZimbabwe iri kuita zvakadii kuita fulfill maobligations ebumbiro rawo kuremekedza kodzero dzevanhu dzevana veZimbabwe. Ndozvataita pari zvino, uye tabudisawo gwaro redu, tsamba yedu nhasi tabudisa tichichemawo nekungombunyikidzwa kuri kuitwawo kodzero kuZimbabwe kuti zvimwe zvinhu zve zviri kuenderera mberi kunyange hazvo kwava nebumbiro idzva riripo.
Mune mitambo yamaitawo here kucherechedza zuva iri kana ingava minamato nezvimwe zvakadaro?
Kubva makuseni tanga tiri kungozeyazeyawo, takangowanda neshamwari dzedu sekukura kwandaita tambozama kuda kutaura nevana veZimbabwe through kwatinoti kuishuwa kwataitawo tsamba yedu kuishuwa kwataita tsamba yedu iyoyi yekungotizana kudzidzisa nevana veZimbabwe kukosha kwakaita zuva renhasi uye zvimwe zviri kuitwawo nehurumende kanaekuti nehurumende yega nesuwo vekumagweta uku vari mucivil society vari kuita kuzama kuti kodzero dzevana veZimbabwe dzivanduke. Nhasi manje ndofunga pamaawa maviri achateera tinenge tatanga yatiri kuti dzidzano kwadialogue yachidirect dialogue yatiri kuita muHarare patadaidzawo vanhu vakati wandei wandei vanobatawo nezvinobata kodzero dzevanhu kuti tibrozeye nezvenyaya yekuchengeteka kwekodzero muZimbabwe. Saka panhazuva remanheru enhasi tichasangana totaura nevana veZimbabwe toitawo dhibheti yedu iyoyo tozopawo zvakare mukombe kune magweta ekodzero akarerekera kuZimbabwe Lawyers for Human Rights atakaona kuti muna 2015 wakamiramira chaizvo kudzivirira kuchorwa kwekodzero dzevana veZimbabwe muZimbabwe.
Vazhinji vanopomera kutyora kwekodzero dzevanhu kuhurumende pamwe nemapurisa kana nebato reZANU PF. Vanhu ivava vanenge varipo here pahurukuro yamuri kutaura kuti muchaita maava mashoma ari kuteera?
Tiri kufara kuti wakovana nevasikana vekuZimbabwe Lawyers NGO Forum wakwanisa kuunganidza mapoka akati wandei anosanganisawo zvikuru vaumiriri vehurumende vanenge varipo, tinoo kuparamend representative parliamentary portfolio committee, parliamentary legal committee, Zimbabwe Human Rights Commission, National Prosecuting Authority, kwatomana kuya kune vanonzi maprofesora vaprosecutor tikuzama kutiiwa timaona tiyanasi mtiri pamwepo tisangopuma neuroyi kuti iva wakaipa iva wakadai asi tiyanasane ndoza tirikuzama kuti tione. Saka takufara zvikuru kuti watitsigirawo nekutipawo mhinduro remaresponse neassurance dzekuti vachange varipo kuti vane zvichemo pane zvataitawo kuzvaako mazuva nezvana natwitter nanafacebook vane mibvunzo yada kubvunza tavaudzawo pekuti vatibvunzirewo pamatwitter anaZimbabwe Lawyers for Human Rights nemafacebook anaZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti tibvunzire ikwakati sezvakanangana nevamwe vana vari kunze kwamuri kudiaspora vari kwamutare vari kwavhumbunu vari kucholocho vari kukwanisa kunge vachikandawo zvichemo zvavo.
Mataura imi kuti mucharemekedzawo vakarwira kodzero dzevanhu gore rino, mungangotiruma nzeve kuti ndava nani?
Hongu tine yatinoti Zimbabwe Lawyers for Human Rights ine rights lawyer of the year award yatinopa gore pega pega. Iyoyo gore rino taimbopa muzeka rimwe chete rataitarisa nyika yese kuti ndiyo raita basa rekudzivirira, rekuprotekta, rekupromota, rekudefenda nekuenforsa kodzero dzevanhu. Asi gore rino ra2015 takaona zvakanaka chaizvo kuti tiite mitambo uyu tiri kupa ruremekedzo kuti kwamutare mandikale the province nemasvingo ndiani yatiri kuite region akamiramira chaizvo mukana kana mukomana kudifenda kodzero. Mburu wayo tina mukomana anonzi Janaka Muganyi kumidlands nemukomana anonzi Blessing anonzi Dube Mr Dube tine kwamutare tine mukomana anonzi Lamton Mhumbu muHarare yatiri kuti Northern Region pane vakomana anonzi Varukuma Ndevere naKudaikabere ndiwo kavakomana vekuraya section 121 kaya yaingonzi vanhu vaingoenzi kwamajeri pasina zvataurwa. Kune mukomana anonzi Gifti Matondere Butterfly mawazi vakava pamazoro pamanzuro avo nyaya yakanetsa yekudzisa vanhu kuti vabvisa mazoro apo zvine chisimba asi vakamiramira kumirira vana yaya pamazoro kuti kwete kuchura kwekodzero. Saka ndo vamwe vevana vachange vachitariswa tozoona kuti shasha ndiani pamaprovinsi pamaregions makatevawo Eastern Region, Northern Region neSouthern Region. Saka ndopatikana nhasi kuti rakamiramira chaizvo within those provinces ndivanaani kuchengetedza kodzero dzevana veZimbabwe.